opposite DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 24 mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvemari vamutuli Ncube vanotarisirwa kuparura bhajeti ra 2022 mangwana musi wechina. Mutungamiri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti nyaya dzavo dzakawanda dzavari kupomerwa hadzisiri kutongwa dzichipera kumatare edzimhosva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari vamutuli Ncube vanotarisirwa kuparura bhajeti ra 2022 mangwana china. Vancube vakavimbisa kuti bhajeti ravo richarerekera mukubatsira varombo vachitizve mapazi ehurumende akakumbira mari yakawanda isingakwaniswi kuwanikwa nehurumende. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paNational University of Science and Technology muzvinafundo Stevenson Dlamini vanoti vanhu vose vakamirira kunzwa zvichataurwa navancube sezvo mapazi mazhinji ehurumende achida rubatsiro pamwe chete nemaindastiri. Vadlamini vanoti vane tarisiro yekuti vancube vachapa mari yakawana kumapazi ezveutano nezvekurima.
Zvakakosha ndezvekuti tikuona kuti vanhu vazhinji vairarama nekutengesa, vamwe vairarama neyatinoti informal sector, vakarasikirwa neupenyu hwavo nesource of income. Saka takatarisira kuti awedzere pasocial protection. Takatarisira kuti zvinhu zvakaita semasocial grants, semacash transfers aimbopa vanhu akazo chiona inflation. Tikutarisira kuti awedzere ipapo nekuti vanhu vazhinji havasina nzira yekurarama neizvakakonzerwa necovid lockdown.
Chii chamakatarisira kubva kuna vamutuli Ncube takatarisa kunyaya dzezveutano?
Tikutarisira kuti zvipatara zvizhinji zviri kuda kungowedzerwa. Tichitarisira kazhinji hapana mishina yekushandiswa muzvipatara, hapana mishonga. Saka tikutarisira kuti bhajeti iri kuuya ichakoshesa zveutano mahospitals emagovernments. Tikutarisira kuti bachaitwa program yekubhusta maSMEs avo vanozvishanda, mabusinesses ari kutanho remanufacturing. Tikutarisira kuti government ichaita an investment fund ichabatsira vashandi kana kuti mabusiness ari pamanufacturing.
Ko kana makatarisa kune zvekurima Professor Dlamini, chii chamunoda kuti vamutuli Ncube vaite?
Tikatarisa paagriculture, zvatiutarisira nezvekuti bachaiswa mari yakati muagriculture. Nekuti agriculture tikutarisira kuti haigumiri pakurima chete, asi pane maindustries mazhinji anorarama neagriculture. ya tinoti agriculture value chain. Saa tutarisira kuti mturi achawedzera mari kunyanya pama value addition processes e agriculture. Iyezo tikutarisira kuti nyaya ye COVID yakatochinja nzira yekushanda munyika muekonomi. Takushandisa macomputers kazhinji. Saka tikutarisira kuti pachawedzera expenditure pa yatinoti ICTS infrastructure, information communication technology systems infrastructure.
Izvi zvichabatsira sei uye zvichabatsira ani?
Izvi zvichabatsira kazhinji ma departments e government kuti vanoda kutenga ma business zviite nyore kuti vawane kubatsirwa kunyanya kuchishandiswa macomputers kana kuti ma internet. Saka tikutarisira kuti achawedzera ipapo izvo. Kuvashandi vehurumende tikutarisira kuti achawedzera nekuti inflation iri pa 53% izvozvo. Zvikureva kuti mari yaihurwa nevashandi vehurumende kutanga kwegore haichatengi yakadzikira kurema kwayo ne 53%. Saka tikutarisira kuti gore rinouya achawedzera macivil servants mari achishandisa auction rate achavasvitsa palevel yavanga vari muna 2010. Ndozvati kutarisira nekuti upenyu hwakaoma. Ndozvandikati ndo zvakati koshei zvatikutarisira kuona mubhajeti ya honorable minister.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paNational University of Science and Technology muzvinafundo Stevenson Dlamini vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti zviri pachena kuti mapurisa ari kuvambunyikidza sezvo nyaya dzavo dzakawanda dzavari kupomerwa dzisiri kutongwa dzichipera kumatare edzimhosva. Nemusi wemuvhuro majistrate wemuHarare amai Vongai Guwiro vakatenderana nemagweta avaNgarivhume kuti vachuchusi vanyatsogadzirisa mapepa ekuvapomera mhosva nekuti ainge asina kujeka panyaya yavari kupomerwa yekuti vaikurudzira kana kuda kumanikidza vanhu kuti vapidigure hurumende musi wa20 Chikunguru gore rapera. Gweta ravo vaHarrison Nkomo vanoti mapurisa ari kungovapomera mhosva dzisingaenderani nechikamu chemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act kwavari kuti vakatyora. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi vanowanzoti vanopikisa vanotyora mutemo kuti vaonererwe nevekunze nekusvibisa hurumende. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata vaNgarivhume.
VaZulu, nyaya dzedu dziriko kumatare. Hapana chiri kufamba, tavane nguva inodarike gore nemwedzi inoraudzira tichingoenda kumatare dzimhosva tichidzoka. Yaimbonzi inofanira kutongwa ipere, iri kungoenda iri kungodzoka. Musuno Zulu ndanga ndiriko, hapana prosecutor wacho chaye chaye anga asipo, akashayikwa akatsvagwa. Magistrate unotonge nyaya yacho vanga vasipo, ikatoverengwa noumwe anga aripo, judgment yeexception yedu. Saka hakuna chiri kufamba, zvakamira kusitika chaiko. Saka yanguva nyaya yekungoenda kumakoti nekudzoka.
Asi vakakudzorera here gwaro renyu rekufambisa kana kuti passport?
Passport rangu vanaro, havana kutidzosere magwaro edu ese ekufamba. Ndichikuenda kundomangara kumapurisa kamwe pavhiki. Zuro wacho ndakaenda kukoti ndatobva nekuwaterfalls police kundomangara kundoripota kuti ndizikanonzi ndiripo, handina kwendakaenda. Saka nyaya dzacho ndeiya yatinoti muchirungu persecution, haisi prosecution. Ndezvekungorwadzisa kuti tinokurwadzisa kusvika wanyarara. Zvinoisa hatinyarari.
Sezvo nyika yatarisana nesarudzo dzemabielections, vamwe vari kukurudzira vatsigiri vavo kuti vaende kunonyoresa kuvota. Imi muri kuitawo sei uye muri kupindawo here musarudzo idzi?
Tiri kukurudzira vatsigiri vedu zvakanyanya kuti vanyorese kuvota. Ende gore rinouya tinotarisira kuti pasarudzo dzemaby elections tinonga titoreport chitoparticipata. But chikuru chatiri kutarisana nacho iko zvino, tiri kukurudzirana kuti vana veZimbabwe tigone kushanda pamwe chete takatarisana nesarudzo ya 2023.
Izvi munenge muchizviita sei?
Hatizi kukurudzira macitizens nevatsigiri vedu kuti vagamuchire gwara rekushandidzana nemamwe mapato kuti tigone kukunda ZANU PF. Tisadivide mavhoti eopposition asi timaise mundiro imwe chete kuitira kuti tikunde Munangagwa neboka rake.
Mutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nezuro dare redzimosva mubindura rakarasa nyaya yokumwe murume aipomerwa mosva yekunyomba nekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Mutsigiri webato reZANU PF Goodman Musariri akasungwa gore rapera achipomerwa mosva yekufambisa mashoko okutsigira mutevedzeri wavamunangagwa vaConstantino Chiwenga pana vamunangagwa. Zvinogara zvichitaurwa kuti bato reZANU PF rine mapande maviri, rimwe rinotsigira vamunangagwa, rimwe richinzi riri kutsigira vaChiwenga. Svondo rapera dare redzimosva muBite Bridge rakarasa mosva yeumwe murume nemukadzi wake vakange vachipomerwa mosva yekuzvidza nekunyomba zita remutungamiri wenyika. Nyanzvi mune zvemutemo vachishandira muguta reToronto kuCanada vaSilas Chekera vanoti mutemo uyu hauzikanwi paunotangira nepaunoperera uye unotyora kodzero dzevanhu.
Pamaererano nemutemo uyu wekunyomba kana kuzvidza hofisi yemutungamiri wenyika, pane zvinhu zvitatu zvandingangotaura nezvazvo. Chokutanga kubvunza mubvunzo wekuti iye mutemo wacho iwowo wakarerekerei, basa rawo nderei? Nokuti kana uri baba kana makutsvaga rukudzo necheremerera kuburikidza neshamu kana bhande kana zvibhakera, semuonero angu imi pane pamunenge mapotsa. Nokuti rukudzo necheremerera zvinofanira kubuda kuburikidza nemabasa amunoita imi sababa. Takatarisana nenyaya yatinayo semutungamiri wenyika, haudi mutemo kuti uwane cheremerera norukudzo.
Ko mutemo uyu wakamira seiko chaizvo? Unoita sounonetsa kunzwisisa.
Mutemo uyu, saka muri kuona nyaya zhinji yekumataro kudziri kunoraswa. Mutemo uyu unoklasha kana kuti kupikisana nedzimwe nguva nebumbiro remutemo constitution yedu inova ndiyo iri pamusoro pemurau yese munyika medu. Bumbiro rinotipa kodzero yokutaura takasununguka, yavanoti pachirungu free speech kana freedom of speech. Saka kana ndakuzonzi ini mukutaura imomo kana zvatarisirana nemukuru wenyika zvaakuzonoita semhosva zvakare kuburikidza nekuti ndataura kuti chii, munoona kazhinji kazhinji nyaya dzacho dzinozonoraswa kumatare nokuti dare rinenge raakuti zvakataurwa izvi. Munhu akataura kuburikidza kodzero yake constitution. Saka mutemo iwoyu in some instances unoklasha ne right ye freedom of expression iri muconstitution.
Vachekera, mutemo uyu unotangira papi uchiguma papi kana takatarisa kodzero dzevanhu dzinovabvunidza kutaura zvavanoda?
Mutemo wacho iwowu unonetsa kuti tiunzwisise kuti unotangira papi uchiperera papi. Pamutemo mutemo wega wega unofanira kunge uri certain. Tinofanira kunge tichiziva paunotangira nepaunogumira. Zvino mutemo wokunzi kunyomba kana kusora hofisi yemutungamiri wenyika kuti tizive kuti mhosva yacho inotangira papi ichiperera papi, against the background yekuti ndine right to freedom of expression and amboreva iyaye, zvinonetsa. Saka unozoona mujoni woga woga akudecida pachesi yoga yoga kuti iyi mhosva iyi haisi mhosva, which then becomes a problem. Nyayama pamienza niso yemungu arkunza aga singiru kwa kutu aga adama nangago vasia vasira vachuenga kutinditi mosa and iskundikisa watu mosa erita cherifai so ndoa ingwe dambutiko riliko pamtemo
abo vange wari nyanji mwinezo mtemo vachishandira mugudare Toronto ku Canada vasala sichekira wari parunare ku Canada ni Studio 7. Tombo tarisa ajirumu mapepa nao anasi. Jijitewe la kuhone kwa pa social media kwe video ya ita tizawa Emerson Mnangagwa vachita seba kadakwa Newsday rinoti mutauriri wa wa Mnangagwa va George Charamba vanoti wa Mnangagwa vakange vasina kudakwa uye vanongonwa wawa mwezini tana tuye kutanga kwe gore vachiti ndizvo zvinoitwa na wa Mnangagwa gore roga roga kubva muna 1978. Munyuzde makare wa chigiri wa tana tuwe MDC Alliance waka miswa mberi kwe dare nezuro wachipomiro wa mosha ye kutuka mapurisa vachiti imha za mtunga miri wenyika wa Emerson Mnangagwa wa tana tu awa wanoti nobody makoni batira isora kudzai sachio Jacob Chikodora Chipo Mungoshi na Memory Chikodze vaka bisiswa Maria Chibatiso inyeta zuru zishanu jema dora pamunu vakaenda kuzimba zavo. Newzimbabwe.com rinoti zvizvarwa zvezimbabwe makumi mana mwene zvitanhatu 76 zvakanga zvichidzoka kumusha kubva kusouth africa zvakatiza kubva panzvimbo inochengeterwa vanhu vachivhenekwa coronavirus kana kuti quarantine kubite bridge. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tikasha manzi kuti vanhu vakawanda vakurwara nefungwa kuZimbabwe nechimiro chivatungamiri variko vasingafungiri vasinganzwiri vane utsinye vasina moyo munhu iye semusemimbi akafarirwa mubakanzi usamboshanda zvachose usabuda kune pandemic semusemunhu iye ndiye ari kunzi bhadhara mari yeschool fees nema US dollar maus dollar achasikawanikwi hurumende iri kupa vanhu mabhondi. Sense munhu iyende ari kunzi bhadhara rendi vamwe vari kutochembera mabhondi malandlord sense munhu iyende ri kunzi bhadhara bhiri remvura nekadzuro riri mumaus dollar sense munhu iyeye futi haana kwaanoshanda akarasikirwa nebasa pakangonzi garamba munguva yepandemic ichitanga haana kwaari kushanda haana kwaanokwanisa kumupa mukurarama munhu iye angatadza kurwara nepfungwa iyi sei vana Mnangagwa nekuru yake ZANUPF vanepasina kana urombo kana kubvunzwa kutsitsikana kune vanhu nokuda kwaizvozvo munotoita varwere vepfungwa vakawanda semusemu tungamiri yendiye ari kuti ari kubhadhara vakabva hondo imwe mari iri mumaus dollar asi mushandi wehurumende achipuwa bhondi vana vese vezimbabwe vari kurarama muzimbabwe.
Mamukazi emhuri yezimbabwe indotsinha yanofacebook yangachitaura nyaya yenhengiriki inoiyi yekuti munozobatawo nyaya dzekuti education ndotsinhayanaya ndichita kuti hakuna vamwana vasingatombofunga zvamunozoda kuno uzavhenda achitoati kuti mutikanganisa mabasa edu ichi basa riipi raukuita iwe basa ripi vhenda raunongochita rokunzi unonzi basa unzi takanganisa mabasa ipi zungu idzodzo ri kupuwa izvozvo zvauri kutengesa izvozvo ndounonzi basa irovo una basa rakadaro vanofungai musati maita zvinhu yakuna zvotanzi education mamanagement muchidzidza kupi iye vhenda iye ndakabva nograduate yauti anzi saka ndozvakagraduatira izvozvo zvokuti anzi unotengesa nzungu munhu yemustreet izvozvo kana kutengesa mahewu usangotaura zvimwe zvinhu zvisina kana musoro wako mwana tiroti makambani avhure iwe zvawakadzidza utambirire mari izvozvo vabereki vako vagara pamutefetefe uta kuti hanzi tukanzwa mabasa edu munomu saka vanhu musati demonstration demonstration kutoitwa ane mazvona
imwe mukasema mungwanani mangwanani mangwanani anamukoma jonga mangwanani anamukoma jonga parisii pastudio 7 apo hwesi hazvakaoma hama dzaakuurayiwa muno musouth africa hama dzako raiwa muno musati wafika zvekuti taikumbirawo nomubvunze kune vakuru vehurumende kana ingava ZANU-PF kana ingava MDC kuti havagonori kutaura nevanhu vemuno musati wafrica nekuti Petersburg izvozvi yaibva vanhu vari kupindirwe door to door mazimbabweni ndo ari kudikanana kunyanya vamwe vese maforeners ava haasi kubatwa neproblem kuri kudikana mazimbabwe vari kuurayiwa zvakaipa saka taikumbirawo kubvunza kuti havagonori kutaura nehurumende yesouth africa nekuti vanhu vavangozvizivi hapana zvinhu zviri kutaurwa tongore vanhu vavangonyarara hapana vanhu vari kutaura dzimwe mhosva kana dzimwe nyaya saka taikumbirawo imwe vestudio 7 mutaura nevakuru kuti maforeners vari kuurayiwa muri kudiiwo navo
ndinoti makadii vashamarari vestudio 7 kuno tinofara zvikuru tinokutendai nekutipa zvirongwa kutipa news zviri kuitika kunyika kwedu nini ndinongoti zvangu mazimbabwe enzi ngatizoregista kuvhota tiende tinovhota neuwandu hwedu hwose tivhotere purezidendi wedu weshanduko ane vanhu pamwoyo asiri madhara ayo ataneta nawo anongoti promisa zvinhu zvenhema kubva vachitanga kutonga since 1980 nanhasi hapana zvakaitwa saka hai handei tinoregista kuvhota tivhotere purezidendi wedu weshanduko advocate Nelson Chamisa tiwane mabasa tiraremewo zvakanaka sezvinoita dzimwe nyika sezvi tiri kutambura tiri kune dzimwe nyika tichisiya nyika yedu yakanaka kutodarika yadzo saka hatiregista kuvhota vanhu vamwari tivhotere purezidendi weshanduko ngaapinde hake mukomana tinomutsigira standimeya simbi ndiri Northern Cape kukimbaloko
kadiriko vana mukoma tanoka wanje vana mukoma jongapo makasimba here tinofara tichitavati pano papolokwana apa ndidivine matutu pano papolokwana apa ndizakukwazisavo zvangu vabereki vangu amai semu nababa semu pamukonjana ndichida kutaura ndakanangana na vatete avo vakataura vachitivo MDC iri kuwanikwa iyo ichisvibisa zita rezanupf ko iyo ZANU-PF chairi kuvharidzira vachamisa vachitsangana nevatsigiri vavo uye ndakanzwa vatete avo vachitaura vachiti kana ZANU-PF iye mapurisa nemasoja vakada kuti vange vachisunga vanhu vose vava vari kuita izvozvo vanowanikwa vachisunga ko takawanikwa runganiko bato reMDC richiisa nyaya kumapurisa richiripota asi panowanikwa pasina kana umwe anosungwa zvinova izvo zvinongoratidza kuti vatsigiri vezanupf vachamisa vangaponda mota dzavo here vachamisa vangakuvadza vatsigiri vavo here
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera nhasi vaemarson munangagwa vasvitsa makore mana vari mutungamiri wenyika munofungei pamusoro pebasa ravo pane zvachinja here tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden vanoti hurumende yavo ichapinda mudura renyika rinochengeta mafuta ekufambisa dzimotikari igopinza munyika mamiriyoni makumi mashanu emadhiramu emafuta aya kuti zvibatsire kudzikisa mitengo yezvinhu munyika mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira pamusoro pekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotikari ayo ave kuramba achidhura zuva nezuva nyanzvi mune zvamabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti nyika zhinji dzave kuzarurwa sezvo chirwere checovid-19 chave kudzika vachiti izvi zvave kukonzera vanhu kufamba-famba uye kutenga asi zvinhu zvichiri zvishoma muzvitoro tabata muzvinafundo Masocha kuti vatiudze zvizere
chavari kutaura apa ndechokuti mafuta anori kushandisa motikari muamerica petrol nedizeri radhura chaizvo chaizvo saka vanhu ama kampani mazhinji vange vachichema kuhurumende kuti ngaione zvokuita idza ikwanise kuwana mukana yekuti zvinhu zvidzake mumashopu muno kuti panokwira mitengo yana diesel petrol zvinhu zvinokwirawo. Saka America sedzimwe nyika dzakawanda wanda dzatinoona dzakaita sana Japan, India, South Korea vanenge vaine matura avo petrol ne diesel namafuta endege okuti kana kukaita maemergency vanobva vazovhura matura iwaya vachitengesera mafilling station ari munyika nemutengo wapasi. Saka ndiwo zvavafunga vaBiden kuti ngatimbodaro iki zvinoro kuchema chema kuri kuita vanhu petrol iri kukwira chinoita kuti ikwire zvikonzero zvakawanda wanda kuti pasi rose raakumuka manje nokuda ikonomi dzenyika dzepasi rose dzaakusumuka kubva mucovid
taakukwidzisa mutengo wemafuta wekufambisa dzimotikari. Chii
chikurukuru chiri kukwidza mutengo pasi rose wemafuta edzimotikari ndechokuti nyika zhinji dzanga dzakavhara ikonomi yadzo nokuda kwecovid dzava kuvhura. Saka kuvhura kuri kuita nyika idzodzo makambani achivhura vanhu vari kutengawo mafuta makambani achitengawo mafuta epetrol nedizeri kuchifamba uku kuri kubva mafuta nedizeri kunyika kwacho ikoko. Kunyika dzacho dzakaita sana Saudi Arabia dzakaita sana Libya havachakwanisi kumita dimandi havachakwanisi kunge vachichera kana kubudisa peturo nedhiziri rinokwana kwazvinoda kutengwa nokuti vari kuita vugotsuru zvecovid izvozvizvi. Saka vanenge vachingovhurawo pichana pichana pichana. Saka mafuta ari kuita mashoma nyika dzakawanda dzichida mafuta iwawo zvinozoita kuti mafuta aya adhurisise kunyika dzakawanda nokuti zvine zvaakuti vasati vachamawana kwavari kumawana ikoko. Saka nyika dzacho dziri kungonzi madii kuwedzera ivo vachiti hatizvikwanisi kuti vanoziva kuti vakawedzerawo mafuta yavo kunyika idzi purize yechi mitengo yepetrol nedhiziri inodzaka ivo vorusa.
Pakutaura kwaitwa navaBiden nezuro vakataura vachiti vaita izvi zvokubudisa mafuta anegara akachengetewa aya kuitiravo kana zvinhu zvaoma vachiti vatenderana vari kuita izvi pamwe chete nedzimwe nyika dzakaita sana India sei vachida kutenderana nedzimwe nyika pakushandisa mafuta avo avagara vakachengeta.
Zvinoitika ndezvokuti kunyika idzodzi dzavatenderana nadzo ndokunobva zvimwe zvinhu zvinotengeswa muAmerica zvakawanda wanda. Saka havangazviiti vega nyika yoga yoga simba rayo rinobva mushamwari dzayo. Saka kunana South Korea kunana Japan ndokunobva motikari dzakaita sana Toyota makambani adzo ari munomu kunana India kune zvakawanda zvinobva ikoko. Saka vabvumirana nenyika idzodzi dzine dzimwe kuti aiwa kuti ufumi hwedu hwagara hwenyika hwagara huchizvidzana hufambe huchizvidzana nenzira yanga iripo nechekare chose ngatiite zvakati zvakati nokuti mazuva ano hakusina nyika ingati inomira yoga isina ushamwari nedzimwe nyika ndo saka zvavataurira neshamwari dzavo vakadaiwa ngatiite zvakati tobudisa mafuta atatakaviga uko tichiitira maemergency waya toramba tichizvidzana sokuchidzana kwatachiita zvitepe zvinobvawo kunana Japan kunana South Korea India zvichiuya uno zvine zvawanawo mafuta akati chipei zvinhu zvacho muzvitoro isu zvatinotengesawo uno kuamerica zvichienda kunyika idzodzo zvine zvoendawo zvichitakurwa namafuta anenge akachipa zvatosvika zvochipirawo vanhu vaikoko. Saka kuzvidzana kunoita nyika muzvakawanda wanda zveupfumi hwenyika zvinoita kuti kana pamafuta iwaya epetrol nedhiesel zvinge zviri zvinhu zvinokosha kuti zviwiriranwe neshamwari panyika.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Gurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube vanotarisirwa kuparura bhajeti ra2022 mangwana china. Mutungamiriri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti nyaya dzavo dzakawanda dzavari kupomerwa hadzisiri kutongwa dzichipera kumatare edzimhosva. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.